Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington, D.C.
Tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechishanu zvicha 10, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Raichoto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara zvakanyanya muzvikoro. Nyanzvi munyaya dzehutongo hwejekerere dzotaura kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit. Mitambo yenhabvu mishanu inomiswa nepamusana pedenda reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara muzvikoro uye hapana matanho ari kutorwa ekudzivirira vana nevarairidzi vari kunyoresa bvunzo. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takafira Joe vanoti pari zvino zviri kuratidza kuti zvikoro zvinodarika 250 zvine vana nevarairidzi vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 vachiti uwandu hwakaburitswa nezuro hunodarika zviuru zvishanu uhwo hunogona kunge huri hwemuzvikoro chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri veStudio 7.
Muzvikoro hamuna kumira zvakanaka. Pari zvino ndinoona kuti ma-36 edu akuratidza kuti zvikoro zvinopfuura 250 zvine vana navarairidzi vakabatwa neCOVID. Namba yatiri kutotaura ye5000 inokwanisa kunge ichitori shoma kune vakabatwa neCOVID muzvikoro chete. Dambudziko guru ranesa ndirokutoti even kana kuda kunotesta kunenge kuchirwara vana hakuchaiti. Asi tinenge tichitaura tiratidza sokuti zvinhu zvakanaka muzvikoro. Zvatinongoona kuti zvikoro kwana tosvika more than 250 zvinotoreva kuti pasvondo rinouya tokwanisa kunge tava ne more than even 700 zvikoro zvinenge zvava neCOVID.
Tiri kuona kuti vana vari kunyora bvunzo munguva imwe chete yamuri kutaura kuti denda reCOVID-19 rasimuka muzvikoro. Pari kufambiswa sei kune vana vari kunyora bvunzo?
Vana vane COVID vari kungonyora pamwe chete navavo vasina. Ivarairidzi vakawanda vovabatawo neCOVID nokuti vari kumanikidzwa kuti vaivhijinete vana vane COVID. Zvikoro zviri kumanikidzwa kuti zvinge zvichitenga anonzi N97 masks nemagloves. Asi zvikoro hazvina kukuwana zvinhu zvakadaro. Mafamasi haana, zvipatara zvehurumende hazvina. Saka zvinongoreva kuti zvinotoda intervention nehurumende kuti zvikoro zvibatsirike. Vana vabatwa neCOVID vari kungoudzwa kuti vaende kumba for 2 weeks vozodzoka havo. Vamwe vari muboarding vanenge vari confined muboarding, but muboarding macho hamuna vakadzidzira basa rokuti vaone kuti vana vanorwara vangabatsirwa sei, nokuti varairidzi vakadzidzira zvokufundisa. Avo vanofanira kunge vachibatsira vemumadistrict vanenge vanetawo vakawanda vanenge vachingoti havana fuel yokuti vaende kuzvikoro. Pane zvikoro zvakawanda ndikataura mukwachiviu zvabata neCOVID nokuti zvainokolekta maexam paper pachikoro chine COVID. Saka tiri panguva yakaoma inoda kuti hurumende ibvume kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ende rimwe dambudziko rikunosanda kuti hatitozi kuti iCOVID yekare here iyi iri kubata vanhu kana kuti ndiyo ichiri kuuya iyi yatinonzwa kuti ine ngozi yakanyanya.
Tiri kuona kuti nhengo dzenyu vana vevarairidzi vanga vachitiwo havakwanisi kunyoresa bvunzo. Zvakamirawo sei panyaya yebvunzo yamataura?
Ndozvavari kuita varairidzi asi vazhinji vavo zvatirikutaura izvezvizvi vakapiwa matagiletas kune vamwe vanotya vakadzokera kuzvikoro vananeizvigileta asi vari kuzhamba vakawanda nokuti vakabatwa necovid vari pazvikoro vachiivhizeta vakawanda varayiridzi vakasunga chisungo chokuti havakwanisi kunge vachiivhigileta kusaro vako kuti vaita econtact nezimuseki.
Mutungamiri weptuz Dr. Takavafira Zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro. Vanoti COVID yagara iri muzvikoro uye hurumende iri kutora matano ekudzivirira kupararira kwayo kunyange hazvo paita kukwira kwehuwandu hwevamwe vanhu vave kubatwa nedenda iri pari zvino. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
COVID yagara iri muzvikoro medu temu yese ino. Hongu kune mama cases atanga kuitika apa patanga kuita yatinoti surge orise macases ecovid, asi tiri kukwanisa kuzviriritira nekuzvidzivirira COVID-19 muzvikoro nekushandisa mastandard operating procedures edu uye nemaprotocols World Health Organization. Masamanition akuendera mberi zvakanaka.
Tiri kuona kuti denda reCOVID-19 iri riri kukwira panguva iyo vana vari kunyora bvunzo. Zviri kufamba sei kune vari kuwanikwa vaine COVID-19 vachinyora bvunzo?
Vane COVID vanongonyora semanyorero avaiita gore rakapera vari muisolation vachiita kuti vasatapurira utachiwana hweCOVID-19.
Tiri kunzwawo masangano evarayiridzi ari kuti nhengo dzavo dziri kurangwa mabasa. Muri kukwanisa here kuwana vari kunyoresa bvunzo?
Hatisati tanyanya kunetseka nenyaya yekuti tingashaya matishats vari kunzi havasi kuiiieka. Tinofara chose, tinohwa manyukunyuku nekuti matisha edu vari kuramba vachienderera mberi nebasa kuti bvunzo dzevana vefom 4 nefom 6 dzienderere mberi.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzeutongo hwejekerere dzinoti kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit wakatanga muAmerica nezuro munongedzo mukuru wekuti ukama hweZimbabwe neAmerica hahusati hwagadziriswa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzemutemo Dr. Alex Magaisa vati kusakokwa kweZimbabwe zvinoratidza kuti ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hahusati hwagadzirika.
Nyaya yekusakokwa kugungano rakadaidzirwa neAmerica inofanira kuongororwa takatarisa chido chehurumende yamunangagwa chekugadzirisa ukama hwavo nedzimwe nyika nehurumende dzedzimwe nyika kunyanya dzekumadokero. Zvinotaridza izvo kuti ukama uhwu hausati hwagadzirika.
Vamagaisa vati Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutongwa kwevanhu zvakanaka pamwe nekusatyora kodzero dzevanhu, izvo zvinoita kuti iwirirane nedzimwe nyika dzinoremekedza kodzero nemitemo. Sachigaro wePlatform for Youth Development vaClarissa Majuku vati kusakokwa kweZimbabwe kunoratidza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nenyika vanofanirwa kuita zvakawanda panyaya dzeutongi hwejekerere kuitira kuti vadanwe kumisangano yakaita seuri kuitwa. Vamajuku vati kuti nyika ibatanidzwe nenyika dzakaita seEthiopia neMozambique, idzo dzakagara dziri kumashure panyaya dzeutongi hwejekerere mucherechedzo usina kunaka. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vati Zimbabwe inogona kunge isina kukokwa nekuda kwekuti inoonekwa senyika isingade kudzidza uye ine nharo. Asi vati Zimbabwe yaifanirwa kunge yakakokwawo kumusangano uyu.
Ngavadaidzirwe kune vezvakadaro, ngatione Zimbabwe kana seZimbabwe iri kupadza kuita utongo hwejekerere kana kuchitaurwa nyaya yeutongi electoral reform, electoral violence, constitutionalism, zvinhu zvekupi. Ngavadaidzirwe nekuti kana munhu ane msikanzi kwa namwana wako ane msikanzi kwa wakwa nisi kumutitisa asipu saka isusu kwa nachibwene kwa siri senyika ine msikanzi kwa senyika isi nandu kujisi ngashita iti kwa kundi mwotashi kujawo titinge chiwa na mkana wakutita
inzu sino sigiru wane mchauri lewe bato unopiki sare MGCT wa witness jude wa noti misangano ya kadai ya ifanirwe kuenda nyika zinemonele mamwe chete wa chiti wakako kawanga dai wakaita zinoitwa na United Nations inokoka nyika zose
chekutanga na chekutu kune kusina democracy kukonferensi kwa chukana kuchinzi kuno invite nyika zinema onero anofambirana le nyika ziri kukoka zacho ku United Nations kuno ngoenda nyika zese wane
vachitaura pakuvhurwa kwemusangano uyu nezuro munyori wepasi mubadzi rezvekuchengetwa kwevanhu utongi hwejekerere pamwe nekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu muamerica kana kuti Under Secretary for Civilian Security, Democracy and the Human Rights Uzra Zeya vakati zviri pachena kuti nyaya dzeutongi hwejekerere huri kurwiswa munzvimbo dzakawanda pasi rose.
It's no secret that democracies around the world are facing increasing challenges from new and novel threats. Countries in virtually every region of the world.
Hatina kunduwa divile uru mende sezo mutewezerwe gurukota rezo kuburisu wakwe mashoko wa kindness paradza vati vaita mcheche panyaya ii vaka ditipate gurukota rezo kuburisu wakwe mashoko amai monuka mchangwa avu vanga wasinga divile mbojanare yavo.
Ile inoda mai mchangwa kana kuti vashava minister of foreign affairs ininda ita mchete
musangano wemazuva maviri uyu uri kutaura pamusoro pekudzivirira utongi hweumbimbi ndoga kurwiswa kwenyaya yehuri pamwe nekucherechedza nekuremekedza kodzero dzevanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekodzero dzevanhu kana kuti International Human Rights Day. Nyanzomiya dzekodzero muZimbabwe dzichiti kodzero dzevanhu dzakatyorwa zvakanyanya mugore rino ra 2021 uye izvi zvakawedzerwawo nekuvapo kwedenda recovid-19. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum Vawilbert Mandinde vati kuvharira kwaitwa vanhu muZimbabwe senzira yekudzivirira denda recovid-19 kwakakonzera kutyorwa kwekodzero dzevanhu. VaMandinde vati sangano ravo rakabatsira vanhu vanodarika 235 vaipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekudzivirira chirwere checovid-19.
Mutoona kuti kana tiri palockdown vanochengeta zvemutemo mapurisa masoja vanenge vachipinga vanobva vamberereka vanhu vanenge vasina kusununguka kufamba zvakanaka freedom of movement is curtailed. Panonzi vanodiwa matsamba vanhu vachienda vachinyorerwa mamwe matsamba achirambwa takaona majournalist achisungwa apa vachinzi vakaburitsa maaccreditation cards ozvakaexpire apa kunopiwa maaccreditation cards acho kwakabuda gwaro rekuti izvo ngaashande iwavo nenyaya yekuti naivowo vanga vari affected necovid. Uye kusungwa kwevanhu kwaitishungurudza. I think takabatsira vanhu about 235 vakanga vasungwa for breaching ma COVID-19 regulations. Asi kwaita ukazvitarisa zvacho ndizvo izvozvozvo zvokuti vanhu vaya vanenge vasungwa vamwe vacho vachisungirwa nyaya yekuti anga aibuda achienda asina tsamba, vamwe ndo vaisungwa vachitoenda kuti vanotestwa COVID yacho, vamwe vaisungwa vachienda kuzvipatara.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vatiwo gore ra 2021 ranga riri gore rakaipa zvakanyanya munyaya yekutyorwa kwekodzero. Vabere vati nhengo dzavo dzakanzwa zvichemo zvevanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu nemakumi masere nevashanu vazhinji vavo vari vanhu vakamanikidzwa kutama kubva munzvimbo dzavaigara.
Mamembers edu kuZimrights vakarekoda maviolations anopfuura iwo 4385 akanyanya kuwanda maviolations anga ari maevictions nemadisplacements.
Vabere vatiwo hurumende yava Emerson Mnangagwa haina hanya nekuzadzikisa chidzidzo chakaitwa nemutungamiriri wenyika chekuzadzikisa kuremekedzwa kwekodzero.
Maonero edu isu kuZimrights ndeyekuti hurumende yava Mnangagwa haina shungu nekuremekedza kodzero dzevanhu. zvidzidzo zvavakaita pavaka gadzwa semutungamiriri wenyika kuti ivo vachange vachizoda kuti vange vachiremekedza kodzero dzevanhu hazvisi kuzadzikiswa nekuti tiri kuona kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kutoramba kuchienderera mberi vanotyora kodzero dzevanhu vanenge vadhokumendwa havasi kusangana nemutongo wekuti tingati unovatyisidzira kuti vasarambe vachityora kodzero dzevanhu
asi mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Kandishaya vati Zimbabwe iri padanho repamusoro pakuremekedzwa kwekodzero vachiti vanhu vave nemikana wokutsvaga vatungamiriri vavanoda uyewo kuenzaniswa kwemuripo pamabasa kuvanhukadzi nevanhurume
nhasi nokudzvanyirwa kwatinoita nenyika dzakaita seana United States of America ava vanonoka vachiisa mari yekuti kodzero dzedu vanhu vatema dzidzvanyirwe pakuti hurumende yatasarudzai vanenge vachiti ngaibviswe saka tine zvichemo senyika yezimbabwe kudaiwa kodzero dzedu pachedu tiri kuchengetedza zvakanaka pachedu tiri kuyamurana zvakanaka asi kwaita vekunze kwenyika vari kudzvanyira kodzero dzedu
hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo uyewo hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venahusvondo rapera kuti Zimbabwe iri kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi pezvibvumirano zvinobata nyaya dzekodzero dzevanhu zuva reInternational Human Rights Day rinocherechedzwa musi wa10 zvita gore rega rega zvichitevera kutambirwa kwakaitwa chisungo cheUniversal Declaration of Human Rights chakaitwa neUnited Nations mugore ra1948 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Matsagada anorwira kodzero dzengochani anoti ari kutambira nemaoko maviri danho rakatorwa neBotswana rekubvumidza ngochani kuita zvadzinoda pamadiro aJojina munyaya dzerudo uye dzepabonde izvo anoti zvinofanirwa kuitwawo nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica shingirai madondo anoti panyaya inotevera
Izvi zvinotevera mutongo wakatorwa nedare redzimoswa repamusoro-soro muBotswana reCourt of Appeal mushure mekunge hurumende yeBotswana yange yaendesa sangano reLekgabibo kumatare edzimoswa mumutongo uyu vakati zvikamu zvinorambidza ungochani zvakadarikwa nenguva sezvo ngochani dzine kodzero dzadzo semunhu wese zvichitevera mutongo uyu masangano anorira kodzero dzengochani musade kusanganisira veGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls akaita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukutsvagawo nzira dzekuti ungochani huitwe vanhu vakasundunuka mudzimwe nyika dzemusadek mukuru musangano reGirls vaSamuel Matsikure vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti vari kushandidzana neLekgabibo mukutsvaga nzira dzekushandura mafungiro evanhu nezvengochani
isu semabato anomirirawo ngochani dzemuno muZimbabwe zvinhu zvatagara tichikurukura nemamwe mapato akasiyana-siyana nedzimwe nyika dziri kubvisa mutemo kuti tiongorere nekuona kuti zvinhu izvi zviri kufambiswa sei zvinokwanisika kuita sei kunyanya mune nzvimbo dzakaita semuno muZimbabwe nekuti vanhu vachiri kuedza kuchengetedza chivanhu chimwe chacho chinoonekwa kuti chinombonyikidza vanga vanhukadzi kana kuti vanga vanhu vane ganda rakasiyana kana kuti vanhu vanogona vachirarana zvinhu zvepabonde nekushangaridzana vari vanhu vehatinoti same sex
vativo vanhu vakafanira kuziva kuti ungochani haidzi nyaya dzepabonde chete asi kufambidzana kana kugarisana nemunhu waanonzwanana naye uye anokufadza
vanhu vanzwisise kuti kusununguka uku hadzisingori nyaya dzebonde chete nokuti munhu kana achizvarwa upenyu hwake haungorarami uri nyaya dzepabonde but iri kutaridza kuti munhu asununguka mune zvakawanda zvinova zvinopakodzero dzemunhu uyu kuti akwanise kuita zvakawanda muupenyu hwake so kana kazhinji vanhu vachitaurambo vati igay sex yasunungurwa handi gay sex tasunungura vanhu neupenyu hwavo hwanofanga kurarama nekukwanisa kuita nekushava mabasa ese avanoda muupenyu hwavo
mashoko ava Matsikura atsinirwawo navaBladley Fortune avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reLekgabibo vachiti sangano ravo riri kushanda nemasangano akawanda kusanganisira reGirls
tinosangana mazano kwete nemasangano atinoshandidzana navo munyika medu chete asi nemamwe ari mudunhu kana mhiri kwemakungwa saka sangano reGirls muZimbabwe rimwe remasangano atinofanana navo mazano mukunyanya munyaya dzekuti takagona semuBotswana kuti hurumende itipe kodzero dzedu kune zvirongwa zvatinoita zvinoita kuti tikwanise kupangana mazano nemasangano anorwira kodzero dzengochani
Fortune vati vakakwanisa kurwisana nehurumende yeBotswana kusvikira vapiwa mvumo yekuti vanhu vamwe chete vangadanana zviri pamutemo kuburikidza nerubatsiro rwaibva kusangano rinora kodzero dzevanhu uye utongi hwejekerere mudunhu riri kuchamhembe kwaAfrica, the Southern African Litigation Center kana kuti SAUC. Mutevedzeri wemukokeri weSAUC amai Tambudzai Gonese Manjonjo vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa, kuti kutyorwa kukodzero dzengochani musande kuri kuenderera mberi.
VeSAUC vane zvirongwa zvokubatsira vanoita zvehungochani kurwira kuchinjwa kwemitemo inovasungisa munyika dzeSADC.
Amai Gonese Manjonjo vakurudzira nyika dziri mudunhu reSADC kuti dzitevere gwara ratorwa neBotswana, vachiti kusadaro kuchaita kuti zvirongwa zvese zvakatarisana nekupedza mukondombera zvishaye basa.
Kuchinjwa kwemitemo iyi kunobatsiridza paurongwa hwokudzivirira urwere nokupararira kushura matongo. Nokuti pari zvino vanhu vehungochani vanotya kuenda kunorapwa kana kuongororwa ropa nokutya kusungwa.
Chinyorwa chakanga chaiswa munzira inobva kuBulawayo ichienda kuPlumtree senzira yekukurudzira kugamuchirika kwengochani nevanhu chakabvarurwa. Kunyange hazvo veruzhinji vasingafarire zvehungochani, pamutemo haizi mhosva kuva ngochani muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru wemuNigeria anoti vanhu vanga vaine zvombo varwisa musha uri kumaodza nyemba kwenyika iyi ndokuuraya vanhu 16 vanga vachinamata uye kupamba vamwe vanhu vakawanda. Mukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vasvika kuLiverpool muEngland nhasi, uko vachange vachiita misangano nemakurukota ezvekunze kwenyika mugungano reAssociation of Southeast Asian Nations. Murwendo rwavo ruchavasvitsa kunyika dzinoti Indonesia, Malaysia, Thailand neHawaii. Varimi vakawanda vekumasvingo vanoti vari kushushikana zvikuru nekunonoka kwaita mvura kunaya mudunhu ravo, vachiti izvi zvichavhiringa gohwo ravo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera. Sangano rePremier Soccer League ramisa mitambo mishanu iyo yanga ichifanirwa kutambwa svondo rino nemhaka yechirwere cheCOVID-19 icho chabata vatambi vezvikwata izvi vakawanda. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKennedy Ndebele vazivisa kuti mitambo mina chete ndiyo ichatambwa svondo rino, zvichitevera kuwanda kwaita vatambi vabatwa vaine chirwere ichi. VaNdebele vati nezvaitika izvi vatungamiri vezvikwata zvemPSL vari kusangana mangwana kuti vaone kuti vogadzirisa sei dambudziko rauya iri. Asi mukuru wePSL Medical Committee Dr. Edward Chagonda vati zvichanetsa kumisa kupararira kwechirwere ichi nekuti vatambi vari kuzopinda muruzhinji vapedza mitambo yavo. VaNdebele vati mitambo mina panzvimbo yemipfumbamwe ndiyo iri kutambwa kusanganisira uyo uri pakati peFC Platinum neBulawayo Chiefs muLuveve Stadium nesvondo. Bulawayo Chiefs haisati yakundwa uyezve ine mapoints mana yakaenzana neNgezi Platinum Stars iyo iri kusangana neHerentals muBaobab Stadium mangwana zvekare. Herentals ine mapoints yomana zvekuti murairidzi wayo Kumbirai Muti wekuziva anoti chishuwiro chavo kuita zviri nani kudarika zvemwaka uchangopera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachive zviri pamusoro dhani zvawakamboita. Saka tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season.
Mimwe mitambo yabudirira kutambwa iri kusanganisira Chicken Inn neTenants Mbaba Field Stadium mangwana, pamwe neHarare City neYadha National Sports Stadium nesvondo. Zvichakadaro kuchange kuine makuwerere kuReuton Sports Club mangwana apo vatambi vetsiva vari kurwisana pagungano retsiva rekugumisira gore rino. Murongi wemitambo yetsiva Vastalin Maumau vati varunga mitambo minomwe iyo iri kunganidza shasha dzemutambo uyu munyika.
Kunenga kune makuwerere chaiwo tinenga tine mitambo minomwe ndinovimba kuti vanhu vachafara zvikuru chaizvo nokuti vanga vane nzara vanga vane havi yemutambo wetsiva gore rino.
Vamwe vatambi vachange vari munhandare vanosanganisira Michek Kundwane, Anele Bafana, Romeo Chibanda, Jeremiah Mere, Tinofadzwa Chikerema, Mnyaradzi Marumisa, Marshall Shiri, Allen Green, Traimo Musira na Alan Piri. Va Mau Mau vati vari kutevedzera nzira dzese dzinodikanwa pakudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 apo vari kuita mitambo yetsiva iyi mangwana.
Tiri kutevedzera zvakanyanyisa mitemo inofanira kutevedzerwa nenyaya yechirwere ichi. Naizvozvo hatisiri kutarisira vanhu vakawanda vanodarika zana nemhosva yemarestrictions aripo.
Aya ndiwo makundano echipiri etsiva kuitwa gore rino uye ari kupedzisa gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kurongwa chelive stock na 8 PM tiri kutarisa dambudziko recovid 19 pamwe nezviri kubuda kumusangano weUS Democrats Summit.
Tarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda recovid-19 razara zvakanyanya muzvikoro. Nyanzvi munyaya dzeutongi hwejekerere dzotaura kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit. Mitambo yenhabvu mishanu inomiswa nepamusana pedenda recovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana, kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedupa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zitobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 Mpalakazi 2021, uFrances Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbuso wentando kaZulu uqhakathekile kuregion ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngezizathu zokuthi vele yona ingintando kayiphikiswa bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi osowabo ngoba lapha sikhuluma ngama-head of state bathini ngombuso kantando kayiphikiswa.
Inani labahloliwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kwesuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189. Izolo weZimbabwe uyithula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqwe nguMongameli Joe Biden wele Melika uphitshelwa enkundleni yebulenjini. Kuleviki kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elizibiza African Minkoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngelokuthi Sam Randen. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abekansiliya Harare bethule umbiko othi amaklinika abo amaningi ayenza umsebenzi wokuhlola abantu ukuthi bangabe bele COVID-19 yini loba hatshi. Uhlobo olwe rapid antigen test, uhlobo lokuhlolwa olwe PCR lubikwa lusenziwa emaklinika emizini eWarren Park, Mabhuku, Mbare lezibhedlela zeWilkins leBeatrice. Izakhamizi zaleli dolobho ziyaziswa ukubana ziye emaklinika aseduzane ukuze kungabi lokuminyezelana emakliniki okulakho kubangela ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Kunje inani labahlole batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189 njalo yabulala abathathu. Kobulawayo ngasikhathi sinye kutholakale abantu abangaphose bafike inkulungwane eyodwa 872 bele gciwane leli. UMnumzana Themba Lami Mabena ongumongi omkhulu kobulawayo uchasisa ngokuthi kungani inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 ngalezi nsuku seliqansa.
Sesikhanyethane njalo lohlupho lwe-COVID-19 lolo osoluqalisile kakutsha. Ngasithi siyakhangela bese sivele sesingani sesilibele ukuthi kulo mkhuhlane lo emphakathini okuyinto eyenza imkhuhlane vele yona ngokwayo imemetheke. Nga abantu sebelibele ngokuthi khona sebesithi lalapho eveli tholakala khona lawo betholakale bekhona. Siyathola ukuthi imbuthano lokho isiba mningi abantu besanda. Siyakhangela njalo ukuthi emabhasini lapha abantu abasagqoki amamaski lawa beyiwo abevikela abantu ezintweni ezinjenge COVID-19 ngoba itholakala ekuphefumulenaneni lapha abantu bephefumulelana besebenzisa umoya lo ofana nayo belokhu bephethe betshintshana betshintshana okuyinto ebangela ukuthi umuntu ehotshe umoya ole COVID-19 ube mningi. Abantu banjalo baziqambela amanga baziduduza besithi umumo womkhathi sokukhudumala ngakho ke abasaba ngeke bathola igciwane lelo. Kodwa ke akulani lokuchisa ngoba igciwane livele liyatholakala. Sinanku ke le i-variant okuthiwa ngu-Omicron isingenile njalo emphakathini. Siyathola ukuthi yona layo lokhu isiya imemetheka kungenxa yokuthi thina ngokwethu sesilibele njalo sesizitshela ukuthi ngenxa yokuthi sesihlabile ama-vaccine sesivikelekile. Kodwa i-vaccine ayisho ukuthi usuvikelekile emkhuhlaneni, isho ukuthi usuvikeleke ekuthini umkhuhlane nxa ungahlangana lawo. Umzimba wakho usuvele usulamandla ukuthi uqalise lawo wanelise ukuthi umelane laleli gciwane. Kodwa akutsho ukuthi wena ngenxa yokuthi usuhlabile i-vaccine usungumuntu osongahambe engazivikelanga.
uqhubeke uMabhena ecasisa njalo ngokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulolu bhubhane.
Singathi siyakhangela njalo ekuhlabeni lapha uBulawayo uVeleni uyakhokhela. Abantu babe besithi mhlawumbe abantu bathathela phansi lezi zinto, kodwa uBulawayo uhambela phambili, uyahlaba, uyafuna ukuthi ezivikele kuleli gcikwane. Kuyinto encomakalayo le kakhulu ngenxa yokuthi abantu sebesazi ukuthi ingozi imi injani, vele ingozi ingakanani emphakathini. Ngakho singakhangela amanani abantu lama. Abaningi ngabantu abazitshela ukuthi khona hayi ngiyabe ngihlabelani, kona kuvele kuyinto ezadlula. Kodwa ke lokhu sathola ukuthi sokungumkhuhlane osuvele suphakathi kwethu. Ingathi kwezinye indawo bavele bayahlaba nyakenye ijekiseni yokuzivikela kuflule ejayelekileyo, okuyinto vele abayenza mnyaka wonke. Ngakho ke kuyafana nalale iCovid, sokuvele sokungumkhuhlane osuphakathi kwethu. Ukuzivikela kuya kuqhubekela phambili, akusho ukuthi sime ngenxa yokuthi amanani asephungile. Kuyabe kusenzakala ukuthi mhlawumbe abantu laba abalazibonakaliso, yikho bengahambanga ukuthi behlola. Kodwa singakhangela sithi thina sesiphomba ukuhlola nje mahlayana, sizathola ukuthi inani labantu abatholakala bele gcikwane liya lokhu lisanda. Akutsho ukuthi ngenxa yokuthi abantu balutshwane esibaba utholileyo belalo igcikwane, igcikwane lisekho. Isikhathi esiningi kungenxa yokuthi abantu abahlolwanga, kodwa singahlala sihlola nje isikhathi sonke mihla yonke, uzathola ukuthi inani leli lokhu lisiya lisanda, lokhu lisiya vele mhlawumbe liyehli.
Lo bekungumnumzana Themba Lami Mabhena, ongumongi omkhulu kobulawayo. Abasemhlanganeni oqoqwe ngelemelika wokuvuselela umbuso okhululekileyo kaZulu emhlabeni jikelele bathi inkohlakalo ngenye yezizathu ezinkulu ezibangela ukubana emazweni amaningi kungabi lombuso okhululekileyo njalo wentando kaZulu owedemocracy. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Inkokheli zamazwe atshiyeneyo abacubungula ezombusazwe labakuhlanganiso ezizimeleyo namhla bavumelane emhlanganweni okhokwe ngumongameli Joseph Biden weSummit for Democracy owenzelwe enkundleni zokuxhumana ukuba ubukhohlakali bunciphisa amathuba okuthi uZulu azibuse. Omunye wabethule umbono lo emhlanganweni lo ngumongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana.
It contributes to poverty by denying that poor and marginalized people in society basic services and amenities meant to address inequality and social injustice. In Botswana, we have embraced the importance of political will.
Ukukhohlakala kwenza abantu bengabe lomnotho ofaneleyo njalo kwephulwe amalungelo kaZulu. Wena Botswana sesiphumele sinquma sokuthi abezombusazwe kumele balwisane nobukhohlakali.
Botswana is aware of the corrosive nature of corruption on democracy and the rule of law. Hence, we have made it the responsibility of the political leadership and senior public servants to inculcate anti-corruption measures in their processes and procedures.
Sesibona kufanele ukuba zonke inhlangothi zikahulumende zibe nabantu abakhangelane lobukhohlakali.
We have taken a deliberate decision to ensure that all government ministries and departments have anti-corruption units within their structures to conduct transaction monitoring for early detection of corruption practices.
Lokhu kusekelwe ngumongameli Mia Sandu wakwele Moldova.
Corruption has to be tackled from both ends, both where money is stolen from and where money is moved to. Without targeted help from consolidated democracies, we will not succeed. Corruption is the one thing that can undermine democracy regardless of where we live.
Ubukhohlakali kumele silwisane labo ngokukhangela lapho okutshontshwa khona imali njalo lalapho imali ehanjiswa khona. Nxa singatholanga uncedo emazweni athuthukileyo kuza kuba nzima ukuba silwisane lobukhohlakali.
It undermines institutions, weakens states, and disillusions democratic citizens, which plays into the hands of authoritarian leaders and cross-border criminal groups.
Ubukhohlakali bululaza indlela okubuswa ngayo, Loku kwenza ukuba abantu bengasathembi uhulumende. Njalo kwenza ukuthi labo abatshontsha imali bakholoje.
We should combat corruption collectively to uphold and fulfill the promises of democracy for our people.
Umnumzana Mo Ibrahim usomabhizimusi olodumo laye utshele umhlangano lo ukuthi ubukhohlakali bululaza abantu njalo bunciphisa amathuba okuba lombuso kaZulu.
It's only appropriate if we're talking about democracy to also address corruption. Because corruption really undermines democratic institutions and it erodes trust between citizens and governments. In Africa, which is my continent, illicit financial flows out of Africa are really staggering. It's averaging over $107 billion every year. That's it.
Ukuzakala bubusela muva ezokuthengiselana ezemali ulondolozwa kwezemvelo lokunye. Kwenza ukuba kungabi lokuzwanana phakathi kukahulumende labantu. Kuzwekazi leAfrika kutshontshwa imali ehanjiswa kwamanye amazwe edlula amabhiliyoni alikhulu 107 billion omnyaka. Lokhu kwedlula imali abayithola kwamanye amazwe yokuthuthukisa uZulu.
This is much more than all foreign aid coming to Africa.
Okwethulwe emhlanganweni lo kuhambelana lokwenziwe emhlabeni wonke jikelele izolo obekunanzwa usuku lokulwisana lobukhohlakali obe World Anti-Corruption Day. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Thabang Nare uthi ubukhohlakali bulimaza amazwe amanengi.
I-corruption kufanana nomkhuhlane wemvukuzane. Ungelithi ubanjwe umkhuhlane lowo kusesemasinyane uyamemetheka ugcwale umzimba wonke. Siyazi kwele Zimbabwe kulesikhathi lapho umongameli wayekhona uMugabe wathi hayi siyayibona i-corruption ubugolekele bukhona eZimbabwe kodwa abubi njengalobo okwamanye amazwe.
Umhlangano we-Summit for Democracy oqale izolo ugqitshwa namuhla. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni lo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukips Dube.
Unjalo nje uZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano lo wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owe-Democracy Summit oqoqwe ngeleMelika kwanxuswa amazwe athile awezwekazi le-Afrika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abacubungula ezombusazwe bathi ukunganxuswa kweZimbabwe kulomhlangano kuveza ukuba amazwe anjengeMelika abona leli lizwe njengelinye lamazwe angelambuso wentando kaZulu. Ikanti-ke abanye besithi ngabe inkokheli yaleli lizwe inxusiwe ukuze iyefunda kwabanye abakhokheli. Unkosikazi Magodonga Mahlangu owenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Women of Zimbabwe Arise iWoza uthi bekungaba kuhle aluka umongameli weZimbabwe enxusiwe ukuze ayefunda kwezinye inkokheli zamazwe asemhlanganweni lo.
Umbuso wentando kaZulu uqakathekile kuregion ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi anganxusi iZimbabwe ngezizathu zokuthi vele yona ingintando kayiphikiswa. Lekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi osowabo ngoba lapha sikhuma ngama-aid of state ubeza kuthi omlingani bakhe omangameli babanye lamazwe bathini ngombuso kantando kayiphikiswa. Njalo ukulungela ukuthi umbuso wentando kaZulu wakhanjani isizwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli weMthwakazi Republic Party, othi umbuthano lo kumele ufundise amazwe anjengeZimbabwe angahloniphi amalungelo kaZulu.
Kumele ukuthi ifundise amazwe anjengawethu khona lekwele Zimbabwe lapho i-Emmerson Mnangagwa led government engakholelwa ku-democracy othola ukuthi abantu bethu amalungelo abo kahlonitshwa. Ungakhuluma lokho okubonayo usola uhulumende uyabotshwa. Akula rule of law. Kodwa-ke siyazi ukuthi uhulumende kaMnangagwa akulanto angayifunda vele even amanye amazwe eqakathekisa idemokhrasi.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, uthi ukunganxuswa kweZimbabwe kutshengisa ukuba uhulumende unguntando kayiphikiswa.
abantu abalandela idemocracy abasoze bahambisane lama-dictators. Yikho ke ukuthiwa kwezanu kukhombisa ukuthi iZimbabwe ile government eyangisa abantu engalandeli amalungelo abantu. Ngalokho abazilunga amakhwapha kwenzela ukuthi lathi usapho lweZimbabwe sihlonipheke sisebenzele izizwe zomhlaba jikelele.
Lanxa abanye bebona ukubaluleka kokunxusa kwelizwe leZimbabwe kumbuthano wenkokheli zamazwe omhlaba, uMnumzana Believe Kaule, ilunga leZanu PF, kakubone ukuqakatheka kwalomhlangano kwentuthuko yeZimbabwe.
Mina nje ngangikhangela ayitsho lutho kithi njengeZimbabwe, ngoba uBiden lo engusenator yibo abacrafta izidera. So uBiden ngumuntu vele olwa leZimbabwe, so muntu esingakhuluma ngaye vele, into yakhona vele into endala le. Abantu aba they are not happy ngelokuze ne-land reform, yikho besifaka emomeni nalo ukuthi bethi iZimbabwe kayisale phandle, eZimbabwe kula democracy, batsho njalo. Kungapho lapho kule democracy khona okwedlula iZimbabwe.
Umongameli Joe Biden weMelika uthe umbuso wentando kaZulu awusatholakali emazweni amaningi omhlaba. Uhle wathatha leli thuba lokubika ngokusungula kohlelo lukaMnangagwa olokukhuthaza umbuso wentando kaZulu okuzangezelela umsebenzi weMelika wokuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokuvikela amalungelo abantu emhlabeni jikelele. IMelika ikhangelele ukufaka izigidi ezedlula amakhulu amane zamadola eMelika, i-$424.4 million, okuyimali ekhangelelwe ukuphathisa ekulwiseni inkohlakalo, ukuthuthukisa ubulembu, ukuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokusekela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa yehlule ngoba ubengadobhi ucingo. Abehofisi yomeli weMelika eZimbabwe labo balile ukukhuluma ukuthi sizatho bani iZimbabwe inganxuswanga emhlanganweni lo owe-Democracy Summit. Umhlangano wensuku ezimbili oqhutshwa ngumongameli Joe Biden weMelika enkundleni yebulenjini ugqitshwa lamhla, lapho obekunxuswe inkokheli ezedlula ezilikhulu i-111. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority lubike ukubana umsebenzi wokwakha idamu leGwayi Shangani uqhubeka kakuhle. Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngumanisipala waleli dolobho izolo owebulawayo City Council Water indaba ukuhlaziya udobo lwamanzi kuleli dolobho. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Zimbabwe National Water Authority bahle bathatha ithuba lokwazisa abakade besemhlanganweni lo ukuba sebeqalile ukuhlola ingwalo zabakhangelelwe ukuqhuba umsebenzi wokufaka impompi zokudonsa amanzi esuka edamu leGwayi Shangani esiwa kobulawayo, njalo ukhangelelwe ukugqitshwa ngomnyaka ozayo. UManjinela Potengu weZinwa oqondisa ngokwakhiwa kwedamu leli uthi idamu yebo liyakhiwa, kodwa udubo lwemali lobhubhane lweCOVID-19 luphazamise kakhulu umsebenzi lo.
Khathesi we are about 59% complete, and siyabona by June we should be almost 90% complete this year, and in December the lake should be holding water, and we should be starting on the Kalisa pipeline from Gwayi to Bulawayo.
Evula umhlangano lo owendaba izolo umphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi udubo lwamanzi luyaphambili edolobheni leli, njalo ukhathazekile ngokuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho.
Ukuthi nxa izakhamizi zithe zabinda kukhandise emahofisini ngokulandelana kwethu ngokuthetha ukuze singazazi silahlekelwe yiphumulo. I-experience esaba layo elingeze last year savumela nenhlanganiso yabafisi ukuthi bathume ukuthi ke khona kobulawa. It's unfortunate that we have lost one man, each other extensively. May they so best in peace.
Isihlalo webulawayo Progressive Residence Association umnumzana Benny Moyo uthi kuhle ukuba idamu legwayishangani seliseduze lokuphela ukwakhiwa.
Lokhu singasithuthiseki ngokwenzakalayo phakathi kwezinu i-City Council lezisa mayelana nokuphatha amanzi ukuthi sithole amanzi lapha. Yebo bathi bakhulumisane kodwa ekukhulumisaneni kwabo ngigcina sigcina singalawo manzi sipile. Yikho isicelo ukuthi ngabe khona ukukhoka kulungisa kahle. Okusijabulisayo khonokho esezeumengameli esithi sezathola amanzi avela kugwayishangani. But still silocabanga ukuthi idolobho lakobulawa liyakhulu. Sisadinga elethu idamu lokukhola kwedolobho nxa kungalamaplani acacayo ukuthi kuzathiwa amenye idamu ngasisuthi sethu. Yesingathaba ke singezwa ukuthi kulamaplani bani owakhe idamu kumnyaka le elandelayo emihlanu.
Umsekeli kameya uCouncillor Mlandu Ncube uthi bacela uhulumende ukuba ayakhe masinya isiditshi sokuhlambulula amanzi ukuze ngomnyaka ozayo kube lesiqiniseko sokuba idolobho lizathola amanzi.
Okwakhathesi yebo yeudaba lolu olewater treatment plant kumele silukhangele sibili ngokuthi ukuthi ngabe kwenzakala ngabe nayo iyayenziwa ngasemo sikhathi kodwa sizaphonga uzama likati amanzi angafika kubulawayo sizazama ukuwaklina but siyacela ukuthi labo abalamandla besenzele i-water treatment plant.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lucky Chuma uthi kuzindaba ezinhle ukugqitshwa kokwakhiwa kwedamu leli.
Silokuthokoza kakhulu ukuthi idamu legwayishangani selizaphela ngokuthi khona indaba yamanzi ilihlupho kakhulu kobulawayo. Kodwa into enye singazama ukuthi sicazulule kahle ukuthi bangasitshela yini ukuthi khona lokho umtshina yokugezisa la manzi ukuthi efike kobulawayo izofakwa nini.
Umhlangano lo oqoqwe umanisipala wakobulawayo izolo ngeminye yemizamo yakhe ejonge ukudinga amacebo okuqeda udubo lwamanzi kuleli dolobho kanye lokuhamba kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omutsha owe-Omicron. Kuliviki kuhlelo Woza Friday, hamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngelokuthi Spam Randini kuligama lakhe lokucula. Bona bacula besemalawi lapho asebehlala khona. Asizweni bekuxoxa lomsakazi weStudio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Abafanyana besiyadinga amadlelo aluhlaza lokuyafunda eMalawi bengazi ukuthi balesiphiwo sokucula. Umfana kaNdlovu wabaqoqa babumbane leqembu. Wena ke ekhaya uvela ngapha?
Ngiphuma khona eLupane, yikho lapho engikhulele khona, ngikhuliswa likhehla elizala umama uMagcekeni beliyinkosi khona lapho duze leMpofu. Yebo, iqembu elicilelayo kuthiwa yiSam Randin and African Mingoli liqale ngomnyaka ka-2020. Lapho sikhiphe khona ama-albums amathathu ngomnyaka oyi-1.
Wona umculo lo luwubizani njengoba lisebenzisa indima ezijiyeneyo?
Umculo esiwuculayo bawubiza bethi yigosho music, okumele ukubana ukuthi gospel house music. Lo mculo umhlobo womculo ogoqela umculo abawubiza bethi yi-soul music. Iqembu lethu lilabantu abaningi ababe befaka izandla, ngakho liyabhala ngezindimi ezithiyeneyo. Bebhale ngesitshewa, kuye kubhale ezinye ngesiNdebele, okunye ezinye zibhale futhi njalo ngesilungu.
African Mingoli silabadlali amathathu abacindezelayo njalo baqale ukucula ngo-2020 pho uZulu weMalawi ulamukela njani?
Bawathanda kakhulu ngoba bekwazi ukuthi egoqele izindima eziningi, bebambe futhi le jena ezithiyeneyo. Le jena ezinye izingoma ezibhalayo ezijabulisa abancane, ezinye futhi ezijabulisa abantu abangani sebekhulile. Sesisebenza lama-producers ahlukeneyo and lawa ma-producers abefaka i-input ethiyeneyo, omunye lomunye ukufundisa okunye. Ngakho ke ngiyajabula kakhulu ngendlela abantu beMalawi lapha basamukele ngakhona ngoba batshengise ukuthi into esiyenzayo inhle.
Banengi abaculi bakithi abasacathulayo njengani? Lizibani kubo abalaleli ngomculo lowo? Njalo libengawuthola ngapi Ndlovini?
Asibakhuthazeni, sibasapoteni ngendlela. Igama le group likhona kuFacebook kuthiwa yiFM Rundown and African Mingoli. Ezinye izingoma zi-uploadiwe ku-inthanethi, kuYouTube ungalithola igama yilo futhi FM Rundown and African Mingoli. Asisapotaneni bazali, asisapotaneni balandeli, kunge kube kahle.
Sikwethiselo seMrandon ehamba leqembu lakhe le-African Mingoli uhlelo Woza Woza Friday mpelasonto emnandi kili lonke liphephe kulo mkhuhlane we-COVID-19 osumemetheka kwamagama. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bar.
Kanyele ezinye zezindaba ebezikhokhela inani labahlelwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqongela yakwaba ngaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189. UZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqwe ngumongameli Joe Biden weMelika uqhutshelwa enkundleni yebulenjini. Kuleviki kuhlelo Woza Friday besihamba neqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu usezibiza ngokuthi Sam Randeni. Silodola-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo umphrofethi Jeremiah.